Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kubvumbi 5 2023 Magaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa Residents Coalition for Change muzvari Fadzai Mahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa mushure mekuburitsa kwavanonzi vakaita vhidhiyo yemwana ainge arohwa nemapurisa achinzi akabva afa. Vatsigiri VCC vosarudza vanhu vachavamirira musarudzo dzegore rino. Hurumende nhasi yaparura urongwa hwekurwisana nedambudziko rekuendeswa kwevanhu muunhapwa kana kuti anti-trafficking in persons no plan of action. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rinopikisa Residents Coalition for Change muzvari Fadzai Mahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa mushure mekubuditsa kwavakaita vhidhiyo yemwana ane makore maviri avaiti akange arohwa nemapurisa akafa zvikazoonekwa hazvo kuti mwana uyu ainge ari mupenyu. Asi muzvari Mahere vawanikwa vasina mhosva panyaya yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo ane chekuita nenyaya imwe cheteyo. Muzvari Mahere vanzi nedare vabhadhare mari inosvika mazana mashanu emadhora ekuAmerica kana kuti $500 vachishandisa havo chikero chemari inenge ichitengeswa mari iyi kumabhanga kana kuti Bankrate. Vanzi vakatadza kuita izvi vanoendeswa mujeri kwemwedzi mitatu. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Vachitora mutongo wavo, mutongo wedare ra Major Street, vataura Emanuere, vawana muzvare Mahere vaine mhosva yekuzvidza mapurisa, mushure mekuburitsa vhidhiyo iyi, asi vawana muzvare Mahere vasina mhosva panyaya yekunzi vakaburitsa mashoko emanyepo, vachiti hurumende yakatadza kuburitsa pachena, kuti pakanga pasina kuita mhirizhonga here pakati pemapurisa nevemakombi, paakazorohwa mwana uyu aina mai vake. VaManwere vati nekuda kwekuti mwana uyu mupenyu zvakaburitswa namuzvare Mahere zvakasubisa zita remapurisa. VaManwere vati muzvare Mahere vaifanira kutanga vataura nemapurisa kana kutora mamwe matanho ekuona kuti mwana uyu akanga afa zvechokwadi here. VaManwere vati muzvare Mahere vabhadhare mazana mashanu emadhora ekuAmerica kana mari yakaringana naiyoyi ari maRTGS. Vati vakatadza kubhadhara mari iyi vachazogara mujeri kwemwedzi mitatu. Rimwe remagweta amuzvare Mahere vaKrismike vatenda kuti vabhadhara mari iyi uye vakati izvi ndizvo zvaitika mudare.
Nyaya yekutanga tanga yatinotaura ndeyekuti zvakapfinzi Fadzai Mahere akanyora manyepo paTwitter. Manyepo aya anga aine chinangwa chekukonzera mhirizhonga munharaunda. Mutongi ati hapana humbo hwakakwana hunoratidza kuti Fadzai anga ane chinangwa chekukonzera mhirizhonga. Asi panga paine chipomero chechipiri chekuti Fadzai paka ta tweet yake ipakanyora mashoko ake aida kushoropodza nekuderedza masimba emapurisa. Saka mutongi azombata mhosva neiyoyo yechipiri.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri webato reCCC vaGift Ostalo Siziva vashora kubatwa kwaitwa muzvare Mahere nemhosva vachiti zvinoratidza ruoko rwezano PF mafambisiro anoitwa nyaya mumatare.
Kuti mazuva afura pane vakainsaida public violence zvinozikanwa kwamutaro vachitaurwa kuti tinokuurai tinokuwadzai mumiting yedu yeCCC vauya vachida kutisrupta meeting yedu. Last year makaona mumwe wezano PF achitaura chamisa vanofanira kurayiwa asi hapana zvaitika pamusoro peva but advocate mairi kungokanda video izvi zvaitwa nhasi nekuti isitine nomination process inofanira kuita
asi vanokokera nhengo dzezano pf mudare reparamende vapupuraito garepi vati zviri kutaurwa netriples izvi ndezvemugodzi matsuro vachiti matare emunyika anoshanda akazvimirira
hakuzi kuda kwezano pf hakuzi kuda kwehurumende kuda kwaiye wakapara mhosva apara mhosva ndokubva asungwa haarambi kana tikamubvunza kana mukamubvunza kuti iye wakanga asina kunyepa here unobvuma saka isu tovisa ruoko rwedu pamhosva iri pachena kudaro tichitsvakei hatina chatinoda kwaari
amai Rebecca Musariri vakachema mudare pavaipa humbo hwekurohwa kwakaitwa mwana wavo nemapurisa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Bato rinopikisa Residents Coalition for Change nhasi raita sarudzo dzaro dzekutsvaga vacharimirira musarudzo dzegore rino. Zvigaro zvose kusanganisira zvevatungamiri vebato iri vachapinda musarudzo dzemutungamiri wenyika, nhengo dzedare reparamende, maseneta nemakanzura dzanga dzichikwikwidzwa. Sangano Residents Independent Candidate Selection Panel ndiro riri kutungamira urongwa uhu. Mutoredu wenau Godfrey Mtimba anotipanya inotevera.
Bato reCEC ratanga chirongwa chekusarudza vachamirira bato ravo pasarudzo dzegore rino avo vachazotatsurana nemamwe mapato akaita seZANU PF neMDC Alliance pazvigaro zvemakanzura, nhengo dzeparamende pamwe nesineti uye mumakanzuro ematunhu ose emunyika. Mutevedzeri wemunyori mubazi rinoona nezvesarudzo muCEC amai Ellen Shiriedenga vati chirongwa chavo chafamba zvakanaka uye chaitwa murunyararo munzvimbo dzakawanda munyika.
So far, yafamba mushe. One has been nominated. We are receiving mandates from all over the country. Tichida kunzwa kuti mangwana pa next process yedu yokuti tipedze taita one candidate ichazofamba sei.
Mutungamiriri weCEC vachamisa vakasarudzwa nematunhu ose pasina kukukwidzwa. Nekudaro ndivo vanenge vachimirira bato ravo pasarudzo dzemutungamiriri wenyika. Kudunhu reMidlands kunonzi chirongwa ichafamba zvakanaka, vamwe vari kuda kudzoka kuzomirira bato ravo kumukobha North vaAmos Chibaya vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo.
Chokwadi ndechekuti ini ndinodiwa chaizvo musho wemukobha nenyaya yekushanda nevanhu zvakanaka, saka mindiro yangu ndeyekuti kuda ndokunotarisira zvine mutsindo kwete kungokunda zvisho macheta, asi ndinoziva kuti sezvo kuti dzinofanira kudiwa vanhu vemukobha chirikudida chaizvo zvakasimba.
Mumasvingo eBen manga muine makundano akakura apo vari kukwikwidza vanosanganisira Gweta vaMartin Mureri vange vachitatsurana nameya weguta reMasvingo vaColin Maboke pamwe nevamwe vakawanda. VaMaboke vanoti vanotarisira kubudirira
kamurunyararo kana ndikange tapedza process ndingabudirira zvezvo tapedza process tikazobudirira zvienda kuparliament nezvinhu zvakawanda zvanoda kutarisa. But ndichangotaura kuda zviviri kana zvitatu. Chokutanga ndechekuti ndida kunogadzirisa nyaya yeEurban Council State. Eurban Council State ine maproposal akawanda.
Zvichakadaro kune dzimwe nzvimbo dzakatesekwa Gutu kwaMupandawana, mumwe mutsigiri webato iri vaEdward Chagonda vari kwamboita kunetsana apo vamwe vatsigiri vange vachinyunyuta nekunonoka kusvika kwaita mapepa ekusarudza vanhu.
Tamirazve takamirira kuti mapepa auye chikotoka kuvhota, asi tazoshandisa takuona vanhu vari mapepa achona ndovanhu vamakandidzi achona zvinobetserei? Hatina zvazvobetsera. Saka vanhu vese vakava kungotya kuti voita sei kuti toti kudii, vakutya kutaura vanhu vavanoda.
Mishonga inonzi yaitikawo kunzvimbo dzakaita seGlenora kuwadzana nedziva rasekwa kuHarare, uko kunonzi vamwe vangavoti vanga vachimanikidzwa kutsigira vanhu vavasingadi. Asi amai Shiriedenga vati kunetsana uku kwakonzerwa nekunonoka kusvika kwaita mapepa munzvimbo dzavo shoma shoma, asi zvagadziswa nechimbi chimbi. Mukuru muhofisi inoona nezvekubudisa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vati kunetsana kwaitika uku kunoratidza kuti chirongwa ichi hachina kufamba zvakanaka.
Tinavo mavhidhiyo atiri kuona zvedu zvichimutana mutana tsoro nembwa magonzo nekiti zvichidzinganisana inawo yekuti vachamisa tinoziva havo kuti kubato ravo vari kutarira munhu mberi shure mumhu uye nerunako rwake voona kuti anoita here kunge ari padhuze navo kumusangano wezanupf takaenda kuvanhu
asi vachipindura vakafanira kubata chigaro chemutauriri webato reCCC kubulawayo vaSweeten Chiroza vapomera zanupf mhosva yekuda kuvhiringidza urongwa hwavo kuguru central mutsikisi webepa remasvingo mira uye aimbova mukuru wesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ vaMatthew Takaona vaisa mapepa avo pamwe navaOliver Chirume navaRussell Mugege vamwe vakanda mapepa avo vanosanganisira vatendai Biti kuHarare East muzvare Johana Mamombe kuHarare West uye vachauton Hwende kukuwadzana East kubulawayo mutevedzeri wemutauriri weCCC vaostalo sizi vavaisa mapepa avo kuchavalala central vapromise mukwanhanzvi kulobhengula magwegwe uye amai tokozani kupe vaisa kucowdry park ndakamira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Bato reZANUPF rinoti rinogona kuzivisa mangwana nezvesarudzo dzichadzokororwa dzemaprimary elections kumatunhu anonzi dzakaitwa asi dzisina kufambiswa zvakanaka. Nzvimbo idzi dzinosanganisira Gokwe neMbudziya, Insiza North neZvimba West, Churu neMbare muHarare. Justice Mayor Wadyajena navaZiyambi Ziyambi vanove nhengo dzedare reParamende dzeGokwe neMbudziya neZvimba West vainge vakundwa musarudzo asi dzave kudzokororwa. Mumiriri wedare reParamende weInsiza North vaFarai Taruvinga vachakwikwidzana nevaimbova Commissioner weZEC Dr. Qobani Moyo uye mukuzeya nezvenyaya iyi Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANUPF vatavadzwa mugwadi.
Ndinotenda ndinokwadza vateereri venyu nguva yanga yatirebei sekuziva kwamanga muchiita kuti nemiwo ndandiri umwe wevanotsvaka rutsigiro uye ndakakunda zvakanaka kubvira wei regai nditi muchangano weZANUPF sekuparurwa kwazvakaitwa nomutungamiriri wenyika matare matatu epolitiburo akaitiwa anosanganisira two ari maextraordinary politiburo sessions vakataura ivo kuti chimiro chesarudzo dzavari kuda ndemuna 2023 chinofanira kutaridzwa chimiro ichocho mutaridzo dzomuchangano weZANUPF wokutsvaga vatsigiri vachamiririra muchangano weZANUPF kumatunhu sema member of parliament sema women's quota sema senators sema kanzura sema youth quota. Saka naizvozvo kwose kwaita mirizhonga musangano waito ora dame kuti hatisatotambiri sarudzo idzodzo nokuti vamunangagwa vanoita tinoda sarudzo dzinyararo hakusi kwose zvako kwakaitika mirizhonga kune kwaitwa kunzi sarudzo dzitangwe nokuti hakuna kuzovhotwa zvakanaka dzimwe nzvimbo hadzina kusvikika asi mazuva achaitwa sarudzo idzi achaziviswa nemukuru anoona nokutambiswa kwebasa musangano weZANUPF vamaiti dima zvichida mangwana ndo pavachaparura kuti mazuva achaitwa sarudzo idzi achaitwa rini uye kuchaitwa kunzvimbo
kana kune dzimwe nzvimbo dzaiita mirizhonga dzimwe dzichinetsa kuita sarudzo dzakanaka muri mumusha chete kudai kwokuzoti yava nyika yose zvinozodii
munongozivazve ko tingaita zvamatongerwo enyika sekunonzi tiri kuzviitira kudenga here sarudzo dzinoitwa dzokutsvaka vatungamiriri dzinoitwa navanhu kwete navatumwa dzichiitwa navatumwa vokudenga taingoti zvinofamba mutorododo mvura yegumi asi dambudziko riripo zvaro nderekuti tarirai nhasi tavonawo wani musangano wavachamisa uchiita mhirizhonga tiri kunzwa kuti zvipatara zvazara navanhu vanga vachirogwa vachirwisana kunana general nana Warren Park zvinhu zvinowanikwa mukufambiswa kwebasa vamwe vanogona havasi vose vanoziva nzira dzakanaka dzekutaridza kusutsumwa kwavo asi chatagona izvipo musangano ndechekuti sarudzo dzinenge dzine umhirizhonga ihwohwo izvozvo ndo dzateererwa saka mungati pavo here mamakisi kuti pa 210 constituencies dzemunyika yezimbabwe saizvi chete ndo dzadzokororwa zvingareva here kuti tatadza kufambisa basa semusangano weZANUPF
avo vanga vari mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Mukuziya nezvenyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Chekutanga chandikada kuti kutaurira ndechekuti imo mubato rezanu PF zvinongoratidza kuti utongi hwejechetere kana kuti democracy inoitwa imomo inonzi guided democracy, kureva kuti pane dzimwe nguva veruzhinji vanotendedzwa kuita semadiro avo. Veruzhinji kureva vanhu vanenge vari mumusangano iwoyo vachinzi ndivo vanenge vachinzi mamembers, vanenge vachigona kunzi vari kumaseo kana kumawadhi kana kupi kupi kwavanenge vachizenge vachinzi vabva kuti vaite zvesarudzo idzi. Asi kana pazosvika chaipo pakunzi tasvika kwamvura yacheka makumbo dzimwe dzenguva, maonero kana muono wevanhu kana veruzhinji vanenge vaita mabasa aya kana kuti prosesi idzi vachinge vachinzi ndivo vabva vasarudza vavasarudza, kana vasingadiwe kumusoro, hapana kure kwavanoenda. Nepo nepo mhosho nemhosva dzinotsvagwa dzichiwanikwa.
Saka hapana chiri kukushamisai pane nzvimbo dzanzidzi dzokurorwesarudzo idzi?
Zvitishamisi kuti Queen's North kwavakovani mwoyo nekonstituensi yavaziyambi kunana zvimbauko nekwavawadye jena kwenembudziya kana kinda matatu aya, umwe rindori gurukota, umwe akamboita komishina, umwe muzvina bhizimusi anogona kunge ari pedo zvakare, pedo pakanyanyisa chaizvo nemusangano wezanu PF, kureva kuti anogona kupota achimbenga achimbotiwo akati tirobi tumari nezvimwe zvakadaro daro. Zvinokuti ivavo vazonzi varasirwa kwakadaro ukokoko, vanhu vakaita seivava vanga vachitarisirwa kuti vanofanira kuti hwine sarudzo idzi. Dzimwe dzenguva zvinogona kunetsa. Saka neipapo panozongoita iyo yatachataura yekuti panozoitwa inonzi guided democracy mumusangano wezanu PF.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vachitaura vari parunare muHarare. Kunyangwe Zimbabwe Electoral Commission yazivisa dare reparamende nhasi kuti yagadzirira kuita sarudzo, zvabuda pachena kuti mapato anopikisa haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa basa nekomishen iyi, zvichapa kuti sarudzo dzigone kuita mutauro. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipatsananguro maererano nepavasvika negadziro yesarudzo kumakomiti eparamende anoona nezvemutemo nerunyararo, sachigaro vezek Justice Priscilla Chigumba, vati gadziriro iri kufamba zvakanaka.
We'll ensure that elections will be conducted peacefully in an environment.
Chaona kuti sarudzo dzaiitwa murunyararo uye kuti zvido zvevanhu zvaremekedzwa.
Asi nhengo dzekomiti iyi dzakaita savamogen komichi veMDC hadzina kufara kuti gwaro revavhoti iri riri kudhura pamwe nekunetsa kuwana, asi veruzhinji vachitarisira kuti riwanike nyore. Justice Chigumba vati dzeki inoda chose kuti vavhoti vawane gwaro iri, asi vakati pari zvino havakwanisi kuita izvi nekuti mutemo weData Protection Act haubvumidze kuita izvi, uye vati zvave kuda kuti paramende ivandudze mutemo wesarudzo kuti izvi zviitike nyore.
It does not take anything away from the Zimbabwe Electoral Commission to give.
Hapana chatinobva pakupa vanhu gwaro revavhoti. Zvakareruka sekutenga mabhanzi seneta komiti, asi tinofanira kutevedza mitemo yese sekomisheni.
Vati nyaya iyi yave kumatare edzimhosva uye havangatauri zvakawanda, asi vakati vanhu vanokwanisa kuona kuti vari mugwaro revavhoti here kana kuti kwete nekuenda pawebsite yezek. Asi izvi hazvina kufadza vamwe vakaita saseneta Jane Chifamba, avo vati handi munhu wese anokwanisa kuenda pawebsite kana padande mutande rezek.
Information iyoyo kuwebsite inowanikwa nevanhu vane data. Ko vari kumamisha nekumapurazi vanobatsirikana sei kuti muvawane information iyoyo? Mune zvamakagadzira here kana maflyers kana chii zvokuti vari kumamisha vapavise kuwana information inenge iri pawebsite yenyu?
Justice Chigumba vati vanenge vasingakwanisi kuenda pamadande mutande vanosungirwa kuenda kumahofisi ezek ari kumatunhu avo.
Vati vari kumaruwa vanoita sei vanagogonana sekuru? Handiti vari kumaruwa tetivakurudzira kuti vanoenda kumadistrict office. Ndicho chokwadi chandingataura, nokuti kudistrict office DEO ndiye ane basa rekuti vana mbuya nana sekuru vachiuya varikuda kuregista kuvhota vakaregista, asi varikuda kuti vaiswe kune mamwe mapolling station nokuti vakatama. Zvese ibasa rinoitwa naDEO mudistrict.
Nyaya yekuti zeki aisi kuranga mapato ezve matongerwe nyika anoita zvemhirizhonga. Justice Chikumba vati izvi zvinonetsa kuita nekuda kwekuti mapato ezve matongerwe nyika asati ave kunyoreswa nezek zviri pamutemo kana kuti kuregistwa. Vakurudzira kuti nyaya dzakadai dzimangarwe kumapurisa. Mukuru anoona nezvesarudzo musangano reelections resource center vasolomon bobos bunu vaudza studio 7 kuti zvakakosha kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Tinochikurudzirawo vemapato ezvematongerwo enyika kuti vakurudzirewo vatsigiri vavo kuti vasaita zvemhirishonga uye vasakurudzirawo mhirishonga. Tichizokumbirisawo zvekare vepolisi, tinoziva kuti ndo vanoita kuti mutemo uyu igone kuremekedzwa nekusunga vanenge vachikora mitemo. Vanenge vachikora mitemo vanofanira kunge vachita sei? Vachisungwa.
Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachatara zuva resarudzo pakati pa26 Chikunguru na26 Nyamavhuvhu. Vanhu mamiriyoni matanhatu ndivo vanzi nezek vanyoresa kuvhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvirongwa zvestudio 7 zveshona nendebele zviri kusvitsa makore makumi maviri zvichitepfenyurwa nemusi wechishanu kubvumbi 7 2023.
Tinoda kunzwa kubva kwamuri kuti ndezvipi zvirongwa zvamunofarira, vashamarari vanokugonerai, pamwe nezvamunoda kunzwa pachirongwa chenyu cheshona.
Tumirai mashoko kana mavhidhiyo pawhatsapp nhamba dzedu dzinoti +12024650318. Ndinodzokorora zvakare +12024650318.
Hurumende nhasi yaparura urongwa hwekurwisana nedambudziko rekuendeswa kwevanhu muunapwa kana kuti Anti-Trafficking in Persons National Plan of Action hunotanga gore rino kusvika muna 2028. Nyanzvi munyaya dzekuendeswa kwevanhu muunapwa dzinoti uori panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport huri kupa kuti vanoendesa vanhu muunapwa ava vaite havo madiro ajojina. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura hwaro kwaRare International Conference Center nhasi, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vati gore rapera chete vanhu 131 kana kuti 131 kunyanya madzimai vakambunyikidzwa vachiguma vazobatwa senhapwa.
The government through the anti-trafficking in the ministerial
hurumende kuburikidza neanti-trafficking in the ministerial committee yakashanda zvikuru kudzosa nekuchengetedza vanhu vemuno vanodarika 131 vazhinji vari madzimai nevana.
Chirongwa chehurumende ichi chichaona mapazi ehurumende akasiyana siyana achiisa misoro pamwe chete kuona kuti vari kunyepera vanhu kuti kunze kwenyika kuine mabasa varangwa zvakaomarara. Vachiwenga vati idonzvo rehurumende kutora matanho akasimba kudzivirira dambudziko iri kuburikidza nekusimudzira upfumi kuti vanhu vasaita chidokwa dokwa chekubuda munyika zvavati zviri kuvashungurudza.
Muono wedu ndewekuti patinosvika 2030 tave upper middle income status, tave neupenyu huri nani nemabasa ane mari, nyika yedu inenge isisiri dandaro reavo vanoda zvekumbunyikidza vamwe.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe kazembe vataurawo pachiitiko chanhasi vachiti vanhu vanodarika 100 munyika vari kumateredzi mhosva vachipomerwa mhosva dzekumbunyikidza vanhu vachizonoguma vobatwa senhapwa mushure mekuvanyepera kuti kunze kune mafuro manyoro.
Human trafficking iri kwese. Pane human trafficking inoti vanhu vanobiwa munyika vachiendeswa kunze kwenyika. Munhu inoitika zvakare human trafficking kuti munhu anobiwa kuepwezi achiendeswa kumandharwe kana anobiwa kudzivaresekwa achiendeswa kubhinga onoitiswa zvaasina kunge akataurwa ndizvo zvaatanoitiswa zviri kuitika munyika muno.
Mumwe mudzimai apa uchapupu hwake achibudisa izwi pachirongwa chanhasi ada kuzivikanwa nekungonzi Chipo ayambira veruzhinji kuti vasatorwe mwoyo nemari dzinotaurwa kunyanya kune avo vanonoshanda mudzimba achiti kunyange aive avimbiswa mari yakawanda handizvo zvaakazonosangana nazvo paakaenda kuOman.
Musaiende musina information yakakwana.
vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati kana pasina kugadziriswa dambudziko rezveupfumi zvinonetsa kugadzirisa dambudziko iri.
Nyaya yekutsoka teuviri inoita kuti vanhu vaangozopedzisira vapinda yatingati trap.
Vanorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana uye vachitungamirira sangano rakazvimirira reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Salidura vatsigirawo vachiti
vana varezviki vamwe vanenge vadzoka vadzokere futi kuti munyaya dzeraramo zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka.
Bazi rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika kuAmerica, Rested Department, mugwaro rarakaita gore rapera rinonzi 2022 Trafficking Persons Report, rinoti Zimbabwe kwemakore maviri akatevedzana iri muchikamu chechipiri chenyika dzisina mitemo yakasimba yekuedza kugadzirisa dambudziko rekuendeswa kwevanhu munhapwa iri kana kuti to watch list. Hurumende yainzi haina mitemo yekusunga makoronyera yakasimba kana inobatsira kuona vanenge vachiendeswa munhapwa nekuvatsvagira kwekupotera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, nhasi tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemafirimu muzvare Nyari Mashaya Mombe, avanotungamira sangano reIdentities Media Holdings, avo vanoti vari kufara nekutambirwa kuri kuitwa firimu ravo rekutanga rinonzi Even Our Dreams, iro vari kufamba vachiratidza vanhu muAmerica. Kuti tinzwe zvizere nezvefirimu iri nezvavari kuita, ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndiri kuno kuUnited States of America ndichifamba nefirimu rangu rinonzi Even Our Dreams. Firimu rinotaura nemararamira anoita vanhu vakare mara, asi zviri firimu riri kubatsira kutaura nyaya dzavo nemhando inokwanisa kuti tivanzwisisewo tichiona zvakanaka muupenyu hwavo, tichionawo mabasa avanobata akanaka, tichionawo kuti isusu tingavaremekedzawo sei nekuti vanorarama neurema hwakasiyana siyana.
Firimu iri riri kutambirwa sei kuWisconsin kwamuri ikoko, uyezve shuwiro yenyu ndeyei?
Ndiri kufara zvikuru nekutambirwa kuri kuita firimu iri riri kudzidzisa vanhu, riri kukokawo veruzhinji kuti tingabatsirana sei kusimudzira pundutso. Firimu iri rakafirimirwa kuChiredzi, kumaruwa ikuChiredzi. Saka chinangwa chedu ndechekuti tisimudzire vanhu vekunharaunda iyi, vanhu kana vachirionawo vadewo kuwana kuti tobatsira sei. Kutaura kunoku tiri kutarisira kuti tiwane kana riri bhazi kana tikumariro kuti vakwanise kubatsirikana kuenda kuchipatara, nekuti vakawandawo vanenge vachizoshaya mikana yekuendawo zvipatara, vanenge vachizoshaya mikana yakati siyanei. Saka vanhu vandiri kusangana navo vari kuonawo firimu iri vanhu vari kutaridza kubatikana kuti toita sei. Saka kutarisira kwangu netarisiro yangu, chishuwo changu ndechekuti vanhu vabatsirikane vaende kuchikoro, vamwe vacho vada kuendawo kuchikoro, vamwewo vari kutaurawo mastori avanonakidza chaizvo, ekuti vanhuwo vari kutarisira rudo, vari kutarisira kuda kuroora nekuroorwa. Saka kuti rinongodzidzisa zvakasiyana siyana.
Vanenge vachida kuona kuti nderei vanozviona papa.
MuZimbabwe tiri kuritaridzawo, tiri kuita tichitaridza pazvivhitivhiti zvakasiyana siyana. Pasocial media peji edu rinowanikwa, ratinoti trailer inenge ichiwanikwa paYouTube, paFacebook. Saka tiri kufara nezviri kuitika.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reIdentities Media muzvare Nyari Mashaya Mombe, vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuWisconsin muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi na 8 PM tiri kuita hurukuro nezvesarudzo dzemaprimaries kana kuti manominations dziri kuitwa nebato reCCC pamwe chete neZANU-PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shamisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vakafano bata chigaro chemutauriri webato Citizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vabatwa nemhosva yekuzvidza mapurisa asi vakanzi vabhadhare havo faindi. Vatsigiri veTCC vosarudza vanhu vachavamirira musarudzo. Hurumende nhasi yaparura urongwa hwekurwisana nedambudziko rekuendeswa kwevanhu muunhapwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonikai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naGeina Saidi Gumede.
Soko isika tisenda baku VOA.